Vagari ava vatakura mvura inetsvina kuenda nayo kumusangano uyu iyo yavaratidza kuna meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni. Mumwe mugari wemuHarare uye vari mumwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika, mufundisi Ivan Mawarire, vaudza vaManyenyeni kuti havasi kufara nemvura iri kubuda mudzipombi ine ruvara rwakasviba.
Mvura iri kunwa nevanhu muguta reHarare haina kana kutombofanira kuti inonwiwa nevanhu. Kana mhuka chaidzo, ndinoona kuti mhuka chaidzo dzinokwanisa kutorwara nemvura yatiri kunwa. Inoya ndakatobata ino iri kutooneka ine zvinhu zvebrauni tsvina dzirimo mukati. Imvura inofanira kutogezwa, inofanira kucheneswa, ndo basa rekanzuro. Ndosaka vanhu vachibhadhara mari yemvura mwedzi wega wega.
Mumwe mugari zvakare muzvare Sharon Mumbula vanoti vakuru vakuru vekanzuro yeHarare kusanganisira meya vanofanira kusiya basa vachiti vanhu ava vaisa upenyu hweveruzhinji panjodzi.
Mvurai mari yavari kutambira ndononge yakawandisa stereki. Dai kunzi vari kushanda chaizvo nemazvo vachiwana havo muhoro wavo hazvina problem. Asi nekuti zvakukanganisa vanhu, yes, it's affecting everyone's livelihoods because they are now affecting food service delivery.
Zvichakadai, vaManyenyeni vaudza musangano uyu kuti kanzuro yavo haina mari yekunze yekutenga mishonga yekuchenesa mvura, vakayambira veruzhinji kuti vashandise mvura yekanzuro vakangwarira.
Dambudziko ratinosangana naro inyaya yemishonga yatinoshandisa kuvandudza kana kuchenesa mvura. Mishonga iyi mizhinji yacho tinoshandisa mishonga yeminomwe kugadzira mvura yedu muHarare. Mishonga iyi yese inobva kunze kwenyika, inotengwa nemari yekunze, ndo mari iri kushayika. Ndosaka tiri kusangana nemvura kune dzimwe nzvimbo inenge yakati tindivarei, imwe yeri yakatosvibisisa zvokunge isinganwiki. Isusu kana tichiunza mvura tenge takatarisira kuti mvura yatiri kuburitsa, yatiri kupa muvanhu, iri kupinda mudzimba, imvura inonwika. Rinova dambudziko rozosangana nevagari nekuti vari kuzoona mvura yacho kunyange tikavavimbisa sei kuti mvura haina utachiona. Vachingoitarisa, vachingoifemedza, havagutsikani kuti vakwanise kuinwa.
VaManyenyeni vatiwo vanhu vawandisa mudhorobha reHarare zvave kupa kuti kanzuro ikundikane kuwanisa vagari vese mvura yakachena.
Dambudziko ratinaro tingati chisa hachiyere musi wacharimwa. Guta rino raremerwa neuwandu hwevanhu vavo raakuchengeta. Ranga rakagadzirwa vanhu 300,000. Ndo vanhu vaifanira kugara muno vachipuwa mvura dzemuno, vachivakirwa dzimba dzemuno. Iye zvino mvura iri kupuwa vanhu vanodarika 4 miriyoni. Takasangana nachitungudzana nanotoona naruwa. Saka guta raremerwa, mvura yariri kuwana nevanhu vavamo hazvichawirirana. Tine jeredzwa rinodarika 20-30 years remabasa ekuvaka madhamu manyowani. Dai zvakarongwa 1985, 1995, 2000, 2005, kukunga dai kwatone mamwe madhamu angadai kupa mvura yakachena. Dambudziko ratinaro tingadai tisinaro pari zvino. Saka dambudziko iri harisi ranhasi. Ndosaka ndiri kuti chisi hachiyeri musi wacharimwa. Tiri kuremerwa nedambudziko rinodarika 20, 25 years, 30 years.
VaManyenyeni vakurudzirwa hurumende kuti isewo mari mubhajeti rekanzuro yavo kuti ikwanise kuwanisa vanhu mvura yakachena, vachiti kanzuro yavo ndiyo yoga munyika iri kurarama nemari dzemitero inobviswa nevagari. Vatiwo chimwe chinoda kuitwa kuona kuti kanzuro yakwanisa kutora mvura kubva kune mamwe madhamu akaita seKunzvi Dam kuitira kuti mvura ikwanire vagari, avo vanoti vawandisa muHarare kudarika vakanga vakatarwa kuti vagare muguta iri. Pari zvino, kanzuro yeHarare iri kuwana mvura kubva kuLake Chivero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.